Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoyo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki yoronga kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa 16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzeMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa ava vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. VaMunangagwa ndo sachigaro weSadiki asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa uye vaMondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Komaliso vari Joyce Ngwenya.
Aiwa kaicho kwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tovariwo vakavhota vari kutiwo vakavhotera vaMondlane havana kuhwina. Saka ndo chindano chatatirichia gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachifurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vaMunangagwa ndo sachigaro veSadiki. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vaNgwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vaMondlane kuti aiwa makaziwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano kuyananisa, musangano kuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavhots overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunona kuine chokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyikiwa. Saka ndoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vaMondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadiki riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadiki?
Aiwa, hatingati zvirutwa neSouth Africa zviri kunze kweSadiki nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadiki. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo, asi sezvatamborwa kutaura kuti aiwa kuyedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa nesouth africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadec dzakazvimirira dziripo zvoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadyiwa
munoona here zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira frelimo
zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana botswana namibia zambia mozambique saka nemukurumbira watinawo zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti south africa kana kuti botswana inge iye iri kutungamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzinoidzi
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso zimbabwe vari joyce ngwenya vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weresident councils act pasi pemutemo weregional town and country planning act. Tichitaurawo newekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masedzi vakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro zvinhu zvese zviri above board saka vanhu vakatoita mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yakakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarapo zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusvasvamira kutora nzvimbo dzakaita semahuriseni matoro edu aya kana vachitora dzinzvimbo dzakasiyirwa kutawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzaka dzinogara veruzhinji umo vanotengesa matengi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kubwanirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi barodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara malendi barodi anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chiri. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemalendi barodi ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarekanisirwa mabasa avo.
Tinozwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi Follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi, vatingati investor muchirungu, vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti nyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa, nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki, vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa, vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura shikare na va Clayton Konese, avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Handina chikuru chandinoona mapolicies kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga, zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa, saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki svondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa chevechidiki, iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, kaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose musara Jesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvakaiswa kwa Jehovha Mwari kubhuku yamapisarima 127 inotaura kunze kwa Jehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kunoti kereke ndiyo mavambo. Takatarisa rudzikiswa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nenyika inobata zvepasi rose nokubatira panotonga zvepasi rose. Saka America yakatarika uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna Zvirevo chapter 8 pavesi 15:16 inotaura kuti madzimambo anobata vose neni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni. Kana kumajere ndizvozvo, poga poga munhu achinyapa umbo wake anonzisimudza ruoko woti help me God, kuti Mwari ndi Mwari wakanaka. Saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka vakatendeka. ndozi mweche tezo tika vire ngazi kuna Samuel kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kuna nzivano wakaenda kuna Samuel wakataku na mambo kuzi mukatime nyike Amerika vanu varukuda umwe mtunga mirini saka ama gango chinozi wakuti kereke yaka kosa kereke ndozi ndozi kama iwona inini kutipa manguba ya na mambo Nebukadnezari vairota ziroto za vairota asla ito tuwa gavano wa mwari wa chapa nuzila kuzino revi ndozi kama kaona mambo akamborota mutu waenda kure asla wakazo temu akabuzo wa mambo umambo inzo wakua mura asla mtazo wanaze saka wati kereke ino bata pose apana paisinga kwa nukuti zose zaka tangwa na Jehova mwari kare na kare kwa iwane mazimambo kusati kwa anewa kwa anema president kwa wati mazimambo aiterera aifamba nivano wa mwari vai uduwazo kiti asima mazimambo kanga singa teri aigona uti achango tanga utunga miria vaigona kuterera mitemo ya mazimai yana maivo kwa wakaropesa wa urashika saka kereke ama zangu yaka kosa ino bata zose nukuti mwari ndi mwari wa zose mwari ndi mwari wepasi ino karapasa na Jehova mwari apana chinchinga itika saka regai ndi namati musare nyumwari wekumusoro kudenga baba ndino nyengi tirano kunamata panguwa zino baba ye zino insarududu mukati menyika ya Amerika karai mwari wekumusoro kudenga baba paka mira amai Kamala Harris na wa Donald Trump baba wekumusoro soro kudenga vangu wacha saruza kuruji yon wacha saruza kuruboswe ati Jehova imimi baba ndimu nozi wacha tunga mira saka mwiyamu seno wa mwari kutu baba tunga mira ipindai mukati menyika ya Amerika mwana kumana wa David kutu wana utuwa mwakado vota ati mwari kudenga chafaisa Amerika senyika ya kakirika kwa nifasiru osikita kwa kosi kino kumbira kuti mweya museni ugone kutunga mweya nokuti Jehova mwari wekudenga muri museni kisera nyingi tirano kunamata muri mwari vekumusoro kudenga imi baba nesarenyu rinoshamisa sarinoera sezva takamboona pakugadzwa kamambo chaosi taiona sokurinisa ndipo ipapo saka ukuru wei Jehova ngaone kuti kati nenyika yeAmerica tawe amen
aiwa kwanhasi ngatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare resvondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita seTamuka iro rafamba nizvo nguva ikatendei patachiyambuka tichienda kumabhora. Saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko South Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musi wetamba neKenya South Africa ende Zimbabwe must ikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai zvakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, from what you test out, not from another group, the Rumagaipa, Sakaman, Polokwane, Petersburg, Messina, Gwanda, they think our one Wawo, Borare, Zimbabwe, ne Kenya.
Va Shakata, Banot Sanganurao, Rerukurongaoma Bazi, Achasimukam Zimbabwe, Queen of South Africa, Vachitu Parisino, Mabazi, Matatu, Atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu hwenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe, even ari kunana Cape Town, uyai tiite mhemhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa tikunyesa ira tiketi tatakutora, saka totarira win kwete draw, totarira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi, inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvunguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.